Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 8/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvovhurwa nechipiri, mamwe masangano evarairidzi achiti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa, asi mamwe achiti achambopa mukana kunaurirano nehurumende. Asi bazi redzidzo rinoti rinotarisira kuti murairidzi wese achange achidzoka kubasa pachavhurwa chikoro nechipiri. Mushure mekuita mangange 0-0 neKenya mumutambo weAFCON 2025 nechishanu, chikwata cheZimbabwe Warriors chogadzirira kudzoka munandare nechipiri neCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zviri kuvhurwa nechipiri svondo rino, mamwe masangano evarairidzi anosanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union ATUZI achiti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa sezvo hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri weATUZI vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuti hurumende haisati yagadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzavo dzasvika pakukanganiswa pfungwa. Izvo zvichaita kuti dziende kunoona vanachiremba nechipiri. Varairidzi sevamwe vashandi vehurumende vari kuda kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo pamwe nemashandiro avo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Panovhura zvikoro musi wa30 September tine urombo. Varairidzi havasi kukwanisa kudzokera kumabasa, vane chishuviro chakanyanya chekunge vadzokera, asi hurumende yaramba kuvabhadhara, iri kuramba kuvachinjira muhoro wavari kutambira usisaenderane nemari dziri kudiwa kuti vawane zvikwanisiro zvekungoraramawo sevanhu. Hurumende tinonzwa kuti yakatopromisa kuchimusangano chavo chavaiita chenjenisi kuti vanogona kunzi pazoitwa musangano musi wa11 September wekudhiskasa nyaya yemasalari.
Saka zvikonzero zvipi zvamuchange muchipa kana zvichange zvichipiwa nenhengo dzenyu kuti dzisaende kumabasa?
Varairidzi musi wa10 vachange vari pasick leave vachitsvaga attention nana mazvikokota vanoziva zvemental health. Varairidzi vazhinji vari kuchema nekuti pfungwa dzavo vachina kugadzirikana nenyaya yekutambura chaiko. Saka vasati vasangana nevana musi wa10 vachange vachisangana nemapsychiatrist vari pasick leave, sick leave day revaticha. Tikutarisirwa kuti musi wa11 pane chinobuda chinobatika chekuti chibatsire varairidzi vadzoke kumabasa. Kana hurumende ikakundikana zvakare musi wa11 tine urombo pakuti varairidzi vacharamba vachikundikana kudzokera kubasa.
Makamboedza here kugara pasi nehurumende musati masvika pakutora danho rekuramwa mabasa iri?
Takangomirira kuti hurumende itabate, itaure, itizwe kuti vari kupa chii. Pane zvino hurumende iri kuwedzera propaganda kudarika kupa vanhu mari. Propaganda haigutse vanhu mudumbu. Vana vechikoro vedu havangaende nepropaganda kuchikoro, kana kurapwa chaiko hatirapwe nepropaganda. Saka tikumirira kuti vatange vaburuka pamanyepa avari kurarama navo, vabude mubhabho ravari kurarama vari, vauye pagiraundi tionesane nhamo yatamburwa nemurayiridzi iri kuita kuti murayiridzi achaye kana achekubata achaitadze kana kuendesawo mwana wake kuchikoro. Tinovimba nekufamba kwenguva hurumende ichaona kutambura kwatiri kuita, asi tinoziva kuti ione tinofanira kunge tatora matanho, ende matanho ndo atikutanga kutora kubva musi wa10 September.
Saka mune urongwa hupi wekuramwa mabasa? Muchange musingaende mazuva ose here kana mune mazuva masarudza yekunge muchienda kumabasa?
Ma announcement anenge achiitwa tichifona performance inenge yaitika zuva nezuva. Varairidzi vari kuti tikamanyira kuti hatisi kuenda kubasa mazuva akati, hurumende inogara yagadzirira. Saka tichange tichironga tichifamba. Kana musi wa 10 wasvika zuva richifamba, varairidzi vachazosunga chisungo chinyowani. Pari zvino musi wa 10 varairidzi vari kumbonotsvaga mental health support vari pamasick leave.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mamwe masangano evarairidzi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vanoti vachambopa mukana kunaurirano dziri kuitwa pakati pehurumende nevashandi vehurumende dzichitungamirwa nesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Idzo dziri kutarisirwa nemusi wechitatu. Jonga abatawo munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Chiripo ndechekuti sangano redu vadzidzisi vakawanda vari kunyunyuta zvikuru, vari kupopota, vane kutsamwa kwakakura. Asi chiripo ndechekuti sangano ravo racho ranga riri munhaurirano nehurumende, zvichireva izvo kuti tanga tichiedza kuti tigadzirise zvinhu zvakawanda sekuti tanga tichida kuti tigadzire collective bargaining council. Ibasa ratakatanga raane makore mairi tichitaura nezvaro. Pane zvinyunyuto zvatanga tinazvo, ndinoona vamwe vachishora zvakanyanya kuti mukutaure nyaya yeclothing allowance yatanga tichitaura nezvayo. Tine nyaya yejob evaluation exercise yanga tichikurukura nezvayo. Tine dzimwe nyaya zvakare dzatanga tichitaura nadzo dzemamwe mabenefits atoda kuti anofanira kuwanikwa nevashandi. Saka nyaya idzi dziri pamwe chete dzitatichitikukura toramba tichienda mberi. Toreva kuti isusu tachiti nehurumende nhaurirano dzofanoramba tichienda mberi. Saka isusu tiri kuti musi wechitatu tichasangana nehurumende toonesana kuti panyaya cost of living vachauya nenyaya yekuti kudii. Kureva izvo kuti kuti isusu nhengo dzePTUZ dzinofanira kunge dziri kubasa, asi tichinyunyuta nekuti hatingaiti sekuti tinoramwira munda kumakudo.
Asi idzo nhaurirano dzamuri kutarisira nemusi wechitatu, munoona paine chinobuda here? Tichiona kuti maane nguva muchingoita nhaurirano asi hurumende ichizopedzisira yaita zano ndega.
Veduwe ngatitaurira nechokwadi, kune tsumo inonzi tembereyo kwacho yakabika magwika mwamuto. Hurumende yedu toiziva iyi. Zuro ndizuro vaifamba mumugwagwa vachiti munotohwa tohwa waya, vakazopuhwa mari shoma shoma, asi vanga vachitoita basa resadhaka vachidifenda vakuru venyika vakatakura pfuti. Zvino isusu tisina kana pfuti, tisina matemo, tisina mapakatwa, toita sei nehurumende? Toiziva vana vatozva maitiro avo. Saka tongoti atsunyarwa. Chatawana ichocho tinotisekedza mhuri kuenda mberi.
Muri kubatanawo here nemamwe masangano evarairidzi pachisungo ichi? Nekuti tinonzwawo vamwe vari kutotiwo musi wechipiri chaiwo havasi kuenda kumabasa.
Kwatiri kubva tinobva kudzimba dzakasiyana, asi chinangwa chimwe chete. Vaya vari kuti sukunasa havaende mberi nekuti bhasikiti ratizirai rinoti vamwe vari kusona uko, vamwe vari kuwedzera nembariro nyowani. Munhu ngaaite zvaanoona zvinomuitira. Isu kwatiri nemamwe mamembers edu haasi kutofara kuti tiri kuita zvatiriita izvi. Asi tiri kuti nhoroondo yehurumende yevanhu vezimbabwe tinoiziva. Tinotozovashayisa kana $20 yacho iyoyo, nepamusana pekuti vanhu vatiri kudhura navo tinovaziva vanobva kutowana mukana wekuti hoo ndozvamafunga izvi, hatichakupii zvatinazvo izvozvo. Saka isati tingati kunyepura kuti tinogona zvatisingagoni. Tichazvigona kana taita chisungo chimwe chete. Vaya vari kumhanya vachiti isu tiri kuita strike, nesu tiri kuti zvatimbovapa mukana, tichabatana chete nekuti nyika ino zvese zvichemo zvacho zvinogadziriswa tataurirana chete.
Avo vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinotarisira kuti varairidzi vose vachadzoka kubasa nechipiri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sebazi reprimary nesecondary education chatinonyanya kuziva ndechekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 10 Gunyana 2024 nomusi wechipiri vhiki rinoteera, uye takatarisira kuti tinenge tiine varairidzi vose vanenge varimo muzvikoro. Ndodokwanisa kudo kutaurirai kuti tanga tine clean up campaign tatiri kwaseke uko. Ichiri holiday asi maticha vauya vakawanda chaizvo vachitibatsira kuita national clean up campaign. Saka tirikutotarisira kuti panovhugwa zvikoro musi wechipiri musi wa 10 September 2024 havanenge varipo nekuti maticha mazhinji ari kuuya achibatana nehurumende kuti tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusoro soro.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatando mate avo vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Ngatinzwei vachitsanangura kuti vechidiki vangapindawo sei muchirongwa ichi.
Chandinokurudzira vechidiki ndechekuti basa rese rauri kuita ringange riri kumaarts, ringange riri kumasciences, ringange riri kuengineering, ringange riri kuhistory, ringange riri kumedia, kose kose, kana uchiita basa uye uri kukokera chikamu chebasa rako, uchiratidza kuti une muono wekumberi, you have a vision for the future. Ndinokurudzira kuti unyorese kuva pachirongwa cheMandela Washington Fellowship cha2025. Chinokupa mukana wekudzidziswa kukokera munharaunda mako uyezve nekubasa kwako kwauri kushanda, yatingati iyo pachirungu leadership training. Vanhu vose vakasununguka kunyoresa pachirongwa ichi vanofanira kunge vasvitsa makore makumi maviri neshanu, yatingati 25 pachirungu. Havafaniri kunge vadarika makumi matatu neshanu, 35. Vanhu ava ndivo chikamu chatinoti youth.
Vamwe vari kusarira kumashure nekuda kwekushaya zivo kana kushaya vamwewo vanogona kuvabatsira parwendo rwekunyoresa urwu. Vari kunetseka nedambudziko iri vangabatsirika sei?
Pane website iripo pamhepo yeMandela Washington Fellowship. Ipapo panowanikwa tingati matips anotibatsira kuti tinge tichiziva kuti chatinokwanisa kutaura nezvacho chii. Uyezve ipo pawebsite iyoyo panowanikwa zvekare mavhidhiyo evamwe vakange vari pachirongwa ichi kudhara, vanenge vachitaura nezvekuti ivo vakazvifambisa sei uyezve vakakwanisa kuwana chii mune zvazviri. Ukakwanisa kunyoresa uchitaura zvaunovimba kudzidza uyezve nezvauri kutoita izvezvi, unowana mukana wakakura stereko wekuti usarudzwe kuti unge uchinodzidza neMandela Washington Fellowship for 2025. Uyezve imo munharaunda yedu muZimbabwe nemuAfrica varipo vamwe veshure vakamboita mafellows vari kuita atingatiwo information sessions, vari kuzviita paWhatsApp, vari kuzviita paFacebook, vari kuzviita pamisangano inoitwa pamhepo yatingatiyo Zoom meeting kana Google meeting.
Panewo here amwe atingati matips amungapa vamwe vechidiki vangada kuti vangewo vachipinda muchirongwa ichi?
Matips andingapa kune vechidiki ndeyekuti usatye uyezve usanyara kuti basa rangu randinoita rinogona risina unyanzvi hwakanyanya kuti ndinge ndichikwanisa kusarudzwa kuti ndiende kuAmerica ndinowedzera dzidzo yangu. Asi chandinotaura ndechekuti kana iwe uchingoona wega mumwoyo mako nemupfungwa dzako kuti basa rauri kuita rine unyanzvi hunosimudzira sezvandambotaura nyika yedu yeZimbabwe uyezve unosimudzira nyika yedu yeAfrica, izvozvo zvinotoita kuti unge uchikwanisa kunyoresa. Chimwe chandingakwanisa kutaura ndechekuti usanyepe uyezve usataure zvinhu zvausati waita, nokuti ukataura zvinhu zvausati waita unoona kuti zvinokuomera stereki kana wange wave pachirongwa ichi. Panoitwa mainterview musati masarudzwa, saka ukange wanyepa iwewe zvinozokuomera stereki kuti unge uchitaura zvakanaka. Chimwe chandingapa setip kune vechidiki vanoda kuapplya ndechekuti wirirana, kishamwaridzana nevamwe vakange vamboriwo pachirongwa ichi.
Vamatende zvipi zvimwe zvino zvamakaona kuti zvinobatsira vechidiki vanopinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Kuva pachirongwa ichi kunobatsira zvakanyanya Stereki kuti uzive panowanikwa mikana yekuti bhizimusi rako rikure, kana kuti panowanikwa mukana wekuti mabasa ako auri kuita munharaunda akure.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatando Mate. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum muchishipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondi pasimba.
Ndinoku chingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Svondo rakapera takawana mukana wekusangana nevafundisi vane chitsama kumusangano mukuru weChristian Fellowship International wakange uchiitirwa muVirginia muno muAmerica nevemasangano akasiyana-siyana ekereke. Takatanga kunzwa kuna mufundisi Tinos Sakala veMethodist Church yekuAtlanta muno muAmerica.
Chandudza pano nokuti ndingangoti hangu ini CFI ipati yeupenyu hwangu.
Aha.
And CFI kutanga kwayo yakatanga iine machechi mairi, imwe yanga iri kuAtlanta kunova iko kunobva president vedu weCFI. And then church ichipiri yaive yedu isu isu yakange iri United Methodist tiri muDallas. Saka takakokwa neAtlanta kuti tizovajoina paEaster Conference yavo. And then tikaenda and we had a wonderful time. Then tikazoti isusu aya ivo veAtlanta vanouyawo kuDallas around the same time. Saka we continued that for about 2 years, Chita Fellowship iyoyo. And hama yangu ikati, this thing we should not stop. Tofana kukontinue ne fellowship yedu, sema Zimbabwe. And that's how CFI started. Yeah.
Chikuru kuru chiri kudzidzwa vana veZimbabwe kuungana kwavaita kudai chii?
And really, I'm telling you, kuona kwangu ini ndinoti CFI inobasa guru pa community yedu yemaZimbabweans. One, kutibatanidza isu semaZimbabweans. And kubunza muono wekuti maZimbabwe, we are Zimbabweans first. Tiri maZimbabweans kutanga. Then tozovawo vanhu vari mumapato akasiyana siyana, like my churches akasiyana siyana. But chokutanga tiri maZimbabwe, and CFI inotiita kuti tive ne that feeling yokuva mhuri imwe yeZimbabwe.
Aiwa, tinovatenda mufundisi Sakala. Takanzwawo zvakare kubva kuna mufundisi amai Priscilla Gwenambira veMethodist, asi vachinamatira kuZimbabwe vakauyawo kumusangano iwoyu.
Shandisunda kuti ndiuye ndakanzwa kuti kuno kune mharidzo dzinosimudzira, kune zvidzidzo zvinobatsira muupenyu, uye kungosangana nekuita fellowship nevamwe tichiona ukuru hwaMwari.
Vari kure vasina kuuyawo pano, mungavaudza kuti vazvenyimei nekusauya pano kwavaita?
Ndiri kukurudzira kuti vauye nekuti vazvenyima kunyanya vabereki vane vana. Zvidzidzo zvavo zvichidzidziswa pano kuti vana ndanyanya kubatwa nekuti vana vangu vachiti tinodzidza kubva zvatinoona imimi vabereki muchiita. Saka dai kuti vese vauya tese tikazviziva kuti tiri kugara upenyu unozoita kuti vana vedu vaite umbowo, zvinobatsira nekuti vana vedu ndiyo future generation, ndo vatungamiriri vemangwana. Uyezve ndiri kukurudzira kuti dai vanhu vauya kumusangano uyu takusumudzirwa pamweya kuti hatifanhi kudzokera kumashure, tirambe takaisa Jesus pasenda, tise Jesu pasenda pezviro zvese zveupenyu hwedu.
Zvino mufundisi, tine tsika yakaipa fani. Tikabata munhu waMwari hatingorega achienda. Tokumbirawo vhesi kana rimwe chete zvaro ramungangosheyewo nevateereri vedu.
Mazvita vhesi randinoda kusheya masikatano ndere Mapisarema 138 verse 8 rinotaura richiti Mwari vanogadzirisa zvese zvakanangana neupenyu hwako. God will perfect everything that concerns your life. Saka ndinorifarira vhesi irori and ndinoda kukurudzira kuti vanhu vakaziva kuti Mwari vanogadzirisa zvese, kana zvanzi zvese kunyange zvakaita sei, kunyange zvakaunyana, kunyange zvakakomba, Mwari vanogadzirisa zvese zvakanangana nesu.
Topazve kutenda kuna mufundisi amai Priscilla Gwenambira. Nemiwo vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, murairidzi wemutambo wekriketi ane mukurumbira munyika Edmond Mutetwa atora danho rekusimudzira mutambo uyu mumapurazi nemumaruwa uko veruzhinji vasina ruzivo rwakadzama nezvawo. Ukuwo chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chiri kugadzirira kupinda munhandare nechipiri neCameroon kuUganda mushure mekuita mangange 0-0 neKenya nechishanu mumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutetwa ari kufamba mumapurazi nemumisha yekumaruwa achimudzira mutambo uyu achiti munzvimbo idzi mune tarenda rakazara asi riri kushaya anorisimudzira nekuripa mukana.
Vanhu vasinanyotarisa vana vekumashure, uye vana vekumashure vanenge vachiri vakati vakasara nenyaya yekuti hapana munhu anoenda achinombonovati nyemu mutambo wakadai so. Saka ndatanga kuenda kumaruzevha, aiwa ndakaona chitsvambe chandakapa vana, ndanzwa nekufonerwa nemaschools kwedu muno yarini.
Anoti atora nguva ino kufamba munzvimbo idzi achisimudzira mutambo uyu, uyezve nekutsvaga vatambi vechidiki vane tarenda nekuvapa mukana wekutamba kriketi yemhando yepamusoro. Achiti vechidiki mumaruwa vari kuufarira zvakanyanya, vachiti une zvakawanda zvakafanana nemimwe mitambo yavo yezuva nezuva yakaita sehorikotyo, dunhu nemimwe.
Vanoutora semutambo wakafanana nemakumbo anonzi wishu, saka vanonakidzwa nekukika bhora zvakafanana nepaya patinoti pakubhora. Vana vanobva vati vachibhora vabva vafunga kuti vari kutema shiri.
Sekutaura kwake Mutetwa anoti chinangwa chake ndechekuunganidza kubva kumaruwa tarenda serakambounganidzwa muZimbabwe mazuva ana Tatenda Taibu, Elton Chigumbura, Hamilton Masakadza naProsper Utseya, avo vakashura mare vachiri vadiki. Mutambi uyu anoti ari kuwana rutsigiro kubva kumukuru wekumahofisi eZimbabwe Cricket vaGive Momakoni, pamwe nevatambi vakaita saJuliana Chamuchibhabha uyezve Francis Rachirai uyo anoita zvevechidiki muZimbabwe Cricket. Mutetwa anoti kusvika pari zvino afamba nzvimbo dzinosanganisira Chiweshe kuMashonaland Central, nemudziya nesanyati kuMidlands. Mutoko kumashonaland east, zvimba nemapurazi ekumurombedzi kumashonaland west, uyezve ari kutarisira kushanya kubhinga kumatableland north, chipinge kumanikaland nekumatableland south.
Dai ndakwanisa kubata nzvimbo dzese mapurazi ana murehwa nana mutoko nana chipinge nana bhinga nekunana intoluko.
Zviri kuitwa namutetwa zviri kufadza aimbove murairidzi wecricket boka revechidiki muZimbabwe, asi ave kurairidza chikwata chenyika cheRwanda chevanhukadzi Leonard Namburo. Uyo anoti basa riri kuitwa iri rinorema, nekuti cricket mutambo unoda nguva yakareba nevechidiki kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Zvakakosha zvakare kuti rekugadzirwawo vatambi vemutambo wenyika yecricket yemangwana kuti vange vachitamba vachikura vachiziva kuti mutambo unotambwa sei.
Mutetwa uyo zvekare ane zvitupa zveuraridzi zvemutambo werugby newenhabvu akatanga achitenderera muzvikoro zvemuHarare kurairidza cricket, asi akazosarudza kubuda madhorobha nemaguta. Anoti anotarisira kuwana vatambi vangangosvika makumi maviri vanopinda muchikwata chenyika pamwe nezvimwe zvikwata vanobva mumaruwa. Zimbabwe iri kubatana neNamibia neSouth Africa kuve nyika chaitirwa makwikwi e2027 ICC Cricket World Cup. Totarisa mutambo wenhabvu. Chikwata chenhabvu yevanhurume chenyika cheZimbabwe Warriors nechipiri chiri kupinda munhandare zvekare mumutambo wacho wepiri makwikwi e2025 Africa Cup of Nations Qualifiers chichisangana neCameroon mushure mekusangana neKenya mumutambo wacho wekutanga nechishanu chadarika. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti isimbise nzira yayo yekuenda kumafinari mushure mekutadza kuita izvi muna 2023 apo nyika yaive yakambomiswa neFIFA kutamba makwikwi enhabvu yepasi rose nekuda kwekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Kubva zvawana nyika kuzvitonga muna 1980, Zimbabwe yarova Cameroon katatu ikadyiwa kanomwe dzikaita mangange kamwe chete. Mitambo mitatu yakakunda Zimbabwe yaive pamusha yose, asi rwendo rwino mutambo uyu uri kutambirwa kuUganda kunyange hazvo uchinzi veWarriors ndo vanenge vari pamusha. Asi veruzhinji vanoti kunyange zvakadaro nevatambi vakaita saTawanda Chirewa, Tawanda Masvanhise, Endirino Mota, Jordan Zemura, Kama Billiard, Marshall Munets naDouglas Mapfumo, Zimbabwe yakasimba zvekukunda mumutambo uyu. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMathias Kufandirimbwa vanoti chashaikwa chete pamutambo uyu vatsigiri venhabvu vari kubva kuZimbabwe. Mitambo yemunzira yeAFCON 2025 irofanira kupera munambudzi kupa nguva kumafinari ayo achaitwa munandira nakukadzi 2025 kuMorocco. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari aya. Zimbabwe iri mugungano reGroup J umo mune Cameroon, Kenya neNamibia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nechipiri, mamwe masangano evarayiridzi achiti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa, asi mamwe achiti achambopa mukana kunaurirano nehurumende. Asi bazi redzidzo rinoti rinotarisira kuti murayiridzi wese achange achidzoka kubasa pachavhurwa chikoro nechipiri. Mushure mekuita mangange 0-0 neKenya mumutambo weAFCON 2025 nechishanu, chikwata cheZimbabwe Warriors chogadzirira kudzoka munhandare nechipiri neCameroon. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
isikati sendaba ku VOA.